Until next time, I'm Steve Miller in Washington. Be well, be safe, and have a terrific Tuesday.
Mangwanani akanaka vateredi, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatatu 273. Meya veguta reHarare vanokurudzira Postal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ibatsire mukuumba nhamba dziri nyore kushandisa kudeedza motikari dzokudzima moto nemahamburenzi. VaDonald Trump vaudza vavanoshanda navo kuti vabatsire vaJoe Biden mukugadzirira kugashidzana kweutongi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatatu 273, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vana vakashaya kuBulawayo, umwe chete akashaya kuMasvingo. Nezuro vanhu makumi masere nevasere 88 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe makare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi manomwe nevasere 78 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu nevasere 9308. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevasere 8288. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kukurudzira kambani yekufambiswa kwemashoko yePostal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ishande nemakambani enharembozha akaita seEconet, NetOne neTelecel kuti nyika ive nenhamba imwe chete iri nyore kufona kana paita njodzi kudaidza mota dzinodzima moto nenakura varwere kana kuti ambulance. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti panoitika njodzi, vakawanda havatozive kukufonera uye motikari dzinobatsira dzinononoka kuuya. Izvi zviri kupa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu uye kuparadzirwa midziyo yakawanda. Hatina kukwanisa kubata mukuru wePortras vaGift Machengete kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. Asi tabata vaMafume.
Padzinenge dzabatwa dziri kusvika munguva yakafanira. Problemu yataita muZimbabwe yasiyana nedzimwe nyika dzine nhamba inozivikanwa yakada kuita sa911 kana 999. Munoma hapana anoziva nhamba yekufonera kana pakaitika njodzi yekuda ambulance, yefire brigade kana yekuda mupurisa chaiyo, nokuti Portras inova iyo inolicensa ma networks haina kupa namba iyoyo. Saka inongorima njake njake. Saka vanhu vanenge vasiri kutoziva kuti vofonera ani uye vofonera kupi. Ndo saka mota dzichinzi dziri kunonoka. Asi pavanobatwa vanobva vasvika.
Asi imi Samea weguta muri kuitawo sei kuti muone kuti dambudziko iri ragadziriswa vamafume?
Ndakanyorera Mwadi kupotras kuti vange vachitipa namba iyoyo. Vamanikidze ma network kuti vagadzire namba imwe chete yekuti kana une emergency muZimbabwe unodana. Ine vanhu pa call center vanenge vachipindura.
Tirikunzwa kuti pane motokari dzakapuwa guta reHarare ku Britain uko pachena. Zviri kufamba sei uye motokari idzi ingani uyezve sei dzisiri kupinda munyika vamafumi?
Tine mota 4 dziri ku Britain dzakadonetwa dzinova idzo state of the art machinery dzatakadonetwa nevatinoita partnership navo. Asi tiri kushaiwa foreign currency allocation pa auction rate apa kuti tinge tichidziunza kuno kuZimbabwe. Tinenge tichikumbirawo mabusinessmen kana vamwe vanokwanisa kutransporta mota vatibetserewo ipapo.
Kuri kuti dzapinda munyika dzingabatsire sei?
Dzikauya tinokwanisa kukava Harare zvakanaka nekuti tikurumidze kuresponda pane pamwe patinenge tanga tichinonoka. Inyaya yemari yokuti dziuye yanetsa.
Mungaziva here kuti pari kudiwa mari kuti motokari dzikwanise kupinda muZimbabwe?
Ndichanyatsobvunza veku fire brigade kuti pari zvino dzoda mari including ma storage charges avange vanavo. Asi maringano yekuti tese tese tinongo importa mota kubva ku UK nemarori, handifungi kuti dzingava dzinoda mari inoshedzera peka. Normally kana dzichibvunzwa kubva ikoko ukabhadhara 2000 US peka and so forth. But isusu tinowana mari mumabond, mari zhinji tinenge tichida kuti tinge tichiiwana pa auction apo. Saka zvinogona kunge zvisiri priority mukutema kwevanhu vari kumaneja auction system.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaudza vanhu vavo kuti vachishanda nechikwata chevakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden mukugadzirira kutambidzana utongi. Kuyemasvondo maviri kubva zvaitwa sarudzo, vaTrump vange vachiramba kushanda navaBiden mukutambidzana utongi. Nezuro dunhu reMichigan rakazivisa zviri pamutemo kuti vanhu vedunhu iri vakange vavhotera vaBiden nouwandu hwavo. VaTrump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo uye vachine nyaya dzavakaendesa kumatare vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University kuPennsylvania vanoti zvaitwa navaTrump izvi zvekuudza vanhu vavo kuti vashande navaBiden idanho rekutanga mukubvuma kwavo kuti vakakundwa musarudzo.
Nekuti wakundwa ka nyaya dzavo dzekumadare ezimosa dzaka hadzina kumbobudirira ba. And maRepublicans mamwe aakuti echibvuma maelections akaningirwa akaitwa zvakanaka nemwero. Izvi zvese zvekuti akabiwa hapana zvekuratidza ba. Mumakoti madare medzimosa kwakaendeswa nyaya dzacho izvozvo majaji ese akati hapana zviri papa. Saka wakadismisa maappeals ese. Hapana kana one lawsuit yakambobudirira ba. Saka ndinodaira kuti hama neshamwari dzavaTrump nenerwe seri dzaakuti chiregerai nyaya yetransition iende.
Sokuona kwenyu chii changa chichiita kuti vasada kubatsirana na vaBiden mukugamuchidzana masimba?
Well, ngekuti wa Trump wangu wa singa fuki zile kutu wanga ruze ma election na saka wairambo wachingu wati saka wa Trump wangu wa kuti waka wina hii zangu wa naro mungu wali naro cha hizo and kutawara kwao wano utara zia shukutu kasa bumira neni hizi ndo wa singa di violence ba asi kutawara kwao kunita utuwa masapota zao ashatirwe atangise kuita ze violence
zabanga wachita zisukura mba kubatirana na wa Biden pa kutambizana masimba pani mura uere unowa sungira kana utunowa manigiza kutiva basirani na wa Biden
mura unoti iwo kana wanengu wa kundwa wa buma actually specifically mura unoti kukawele nguwa mavoti kukabuda kutindiani awina mukuru we bato pane inonzi General Service Administration i government agency inowa ndiyo inorevisa urubatiro mukuru wacho anofanira kusaina gwaro rekuti wa Biden wakukwanisa zvino kusevisa mahofisi ehurumende wao kwanza kusendisa mari inobva kuhurumende saka mukuru wacho iyoyo anga ari shamwari yawa Trump saka anga asingadiba kusaina magwara chira zvino anga adaidzwa kucongress akati kunzi uya utitaure kuti chii chaizvo ngekuti arovamba achingoti hatizive munhu akahwina manje ari kunzi every voter anoziva kuti ndiani akahwina how can you say hatiziva kuti ndiani akahwina saka anga akushaya kuti akauya kucongress zvimwe pane zvingaitwe necongress zvingamupinze munhambo chimwe chinje chipiri ndechekuti ari kutsvagawo basa ka museo watambo wanobudawo basa ravo rinopera saka wachazengowa kutarisira kuna wabiden kutiwawape basa ya mutemo uriko zvavo asi kuexplaina kwemutemo wacho kakuri kuna nawatrump neye mukuru wegsa yoyo zvino hatisina bazvikonzero zvekuti asasaineba ngekuti kana watrump wacho wazobvuma wakati hachisainai saka ndopaakazosaina ipopo nhasuno okay yeah I think this is the first step yekubvuma kuti ndakaroza the first step idanho rekutanga iroro paangobvumidzira kuti wasaine ndirike transition support ka idanho rekutanga iroro
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 apo varidzi vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone nemamwe maguta ari munyika dzakatenderedza Zimbabwe vachiti vafadzwa zvikuru nedanho rakatorwa neBotswana rekuti mabhazi atange kushanda musi wa1 zvita sangano rinomirira vanotenga nokutengesa munyika nekunze reInternational Cross Border Traders Association rinoti Zimbabwe inofanirwa kubvumidza kufamba munyika nekunze kuitira kuti vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vakwanise kuriritira mhuri dzavo mutungamiri wesangano iri vadennis juru vaudza studio 7 kuti vanofara nezvaitwa neBotswana vachiti vakamirirawo kuti Zimbabwe iitewo izvi kuti vanotenga nekutengesa vakwanise kuita basa ravo tatadza kubata bazi rezvokubudiswa kwemashoko kuti tunzve zvinofungwa nehurumende panyaya iyi
sesangano reInternational Cross Border Traders Association ICTA tinotenda zvikurusa utungamiriri wavamukwedzi Masisi nekuvhura mabhodha migano yanga yaora nekusashanda migano yanga yanengura nekusashanda nekuda kwechirwere charura cheCOVID-19 checoronavirus tinozvitenda kuzvikurusa tinoona kuti vanotenga nekutengesa vanga vave padambudziko guru vazhinji vavo vamwe vakatodzokera kumamisha kuchinogara kumusha nekuda kwenhamo yatandavara mudzimba dzavo nenhamo yapfunya chisero mudzimba dzavo
izvi zvichabatsira sei
tiri panyaya iyoyo tine urombo chaizvo kuti kunzwa kuti titi mutambi rwishinga totoona kuti zvoni hurumende yedu inotambura hurumende yedu ine nzara nyika yeZimbabwe ine nzara nyika yeZimbabwe ine nhamo nyika yeZimbabwe haina mabasa nyika yeZimbabwe inogara yakatambura nguva nenguva inogara yakatakura mukwende kuti titureiwo tafane nzara vachigara vachifamba vachitsvaga rubatsiro asi ndivo vanotoomesa zvinhu kuti havavhure boda.
Zvinorevei izvi vajuru muri kudhiko? Handiti hurumende iri kuti iri kurwisa kudzivirira kupararira kwekoronavhairasi here?
Kuvhurwa kweboda reBotswana hazvina zvinobatsira zvakangofanana nekuvhurwa kwakaitwa boda reSouth Africa. Rakavhurwa asi haukwaniseka kuti uvhure muromo webhodhoro kumwe chete. Ukavhura muromo webhodhoro unyange ukadira mvura yakawanda sei inongodzoka nepamuromo wawadira nawo. Saka izvi hazvisi kubatsira vana veZimbabwe kuvhurwa kweboda reBotswana nekuti rine rakavhurirwa aniko unenge wangovhurirwa asi usingazokwanisa kuti unge uchipinda muZimbabwe. Zimbabwe kubva musi wa 1 December ine mutemo wayo wainenge uchita kuti tiri kuvhura maboda asi vasingabvumire mabhazi. Zvino chireva kuti izvo wese anotambura haakwanise kuti ange achienda kuZimbabwe kana kubuda muZimbabwe. Wese anotambura haasi kubvumidzwa kuti atsvage cheuviri. Wese anotambura ari kunzi garira munyika iyoyo yeZimbabwe urambe uchitambura uchienderera mberi wakadaro. Zvino zvinhu zvinorwadza zvikurusa asi tinotenda vamasisi nechiitiko ichocho. Totenda vamasisi nerudo rwavaratidza kuti murombo munhu nyange zviomesei tinokwanisa kunguva tichingoshanda nevarombo ivavo. Asi hurumende yedu isusu yeZimbabwe ndo yaita dambudziko yekuti aiwa murombo muroi. Zvatakakura tichiona zviya kumusha zvekuti munhu uyo anenge ari kure nekunaka muraini ndiye anonzi aiwa vanoroya. Zvino ndo zviri kuitwa neZimbabwe kunzi aiwa wese anotambura muroi, wese anotambura ngaagare muZimbabwe nyangwe atambure sei ngaagare imomo kana kuri kufa ngaafe nenzara. Vana vematraders vana vevanhu vanotenga nekutengesa muZimbabwe vachibuda kunze kwenyika vanzwa nekwash, vanzwa nekutambura, vanzwa nekubuda madumbu, madumbu enhamo kwete dumbu rekugarika.
Avo vange vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti hurumende iri kugadzira mutemo uchashandiswa pakufukunyura kwevakafa panguva yegukura hundi kumatebeleland nokumidlands. Hurumende inoti chikoro chepamusoro cheNational University of Science and Technology ndicho chichaongorora mitumbi yevanhu vakafa ava. Daily News rine nyaya inoti hurumende iri kuongorora mari nezvinhu zvekubatsira zvakapiwa Zimbabwe mukurwisana necoronavirus ichiti pari kuchirwa kuti mari nezvimwe zvinhu zvakapiwa kubatsira vanhu zvakatorwa nenzira yeuori. Newsday rinoti nhengo shanu dzeProvincial Coordinating Committee yeZANU-PF kuMashonaland East dzave pakaoma mushure mekuramba kuenda kumusangano uko vaEmerson Mnangagwa vakange vachitaura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndakuudzai zvandaona pastudio 7 pane pandandiri saa pane zvandaona zvadato zvizotaurwawo orit jonga kandimire vamwe vese vestudio 7 vakadii kwamuri voone kuti panhau dzinenge dzichiitika munyika. Ndinofara chaizvo nezvamuri kuita kuti tisa zviri kuitwa mupasi rese kuti kwakati kwaita chakati kwakati kwaita chakati. Tinofara chaizvo, tinotenda naizvozvo. Namai muchitiitira izvozvo, mwarave nemi, mupuwe makore akawanda ekurarama nekushanda kudaro.
Makadii apo vashamarari vestudio makutaura nachibaba bababi right. Aiwa pakati chitova zvipapo. Ini ndine nhau yangu yandaidamboonesana Neva kuruvara apo kuti zvino makavhura ima Buddha muchiti vanhu vaende kumusha njirone kuti vane order vasina order vachingopushana vachidai njira kuti zvingadzivirirawo here kuti vanhu vasaone corona because it's obvious vandodii vandotsimbirana kuchimidza kutodi vari chirwere kuZimbabwe zvinoti muchatozova paJanuary pakuti Zimbabwe yose yava necorona hakungoonesana wo gaisi izvo zvatonetsa aiwa ini pamwe papana ndatenda
mamukasi vanhu Studio 7 vashamari vose vana Jonga vana Tanonoka Wande netwa Philip ndoda kubvunzawo pane vamamuchiti vanoita mabhizinesi avo vanoita vamamuchiti ve 263 veglobal 263 ndaida kukumbira kuti tinovabata sei ndoda kubvunza kuti tinovabata sei uye vanobatsirawo here vanenge vachida kutanga mabhizinesi avo muno muSouth Africa ndinogara kunonzi kuIvory Jembisa nibatsireiwo ndisangane navo kana WhatsApp number kana maemail avo kana patwitter vachiwanika futi please nibatsireiwo ndibatane navo ndine zvakawanda zvandoda kubvunza kubva kwavari ndotenda kana muchandibatsirawo ndatenda.
Pastudio 7 apo makadizvenyu vashamarari muri kutaana muruti pakimbala apo. Ini ndinobvumirana nakanzera vaitaura palive talk ava vachiti vanhu vazhinji havasati vabvuma kuti chirwere chiriko checoronavhairasi ichi. Izvozvo ichokwadi ndinitori nehama neshamwari dzorotaura kuti kuno kuZimbabwe hakuna nezvekunyepa. Iri nhau yegavhumendi yedu isina dzidziso yakakwana kuvanhu. Covid iriko but vanhu havadzidziswi chavo kungobunyikidzwa kodzero chete ndozvinogorwa nezanupf. ZANU-PF inongogona kunetsana neMDC chete ndozvainongoziva MDC Alliance kudzidzise vanhu nezvekorona hapana chekungofunga kuti MDC toiita sei nevanomirira kodzero dzavanhu tovaita sei ndobasa ravo kuti vadzidzise vanhu kuti nezvechirwere chekorona iya hakuna ende ZANU-PF inonyepa izvozvo vanhu vatonzi 9000 vatova nezvavavo. Hazvoshamisiki nzwa mutori nevanhu 30,000 vane COVID but hamutesti. ZANU-PF inonyepa inenge ichida kuzviita iyo kuti inogona. Hatoshamisiki vanhu vakawanda vakafa necovid ZANU-PF musaitevedzerai. COVID iriko muZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yeBritain neSweden inonzi AstraZeneca yakazivisa kuti yave nemishonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira coronavirus. AstraZeneca inoti mushonga uyu wakagadzirwa ichishanda neUniversity of Oxford yekuUnited Kingdom. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti uyu wave mushonga wekudzivirira coronavirus wechitatu waziviswa mukati memasvondo mana. Vachiti China neRussia dzine mishonga yadziri kugadzirawo. Tabata Dr. Guni kuti vatiudze pamusoro pemishonga yese iyi.
Kuburisa umbo unoratidza kuti nhomba yavo kana kuti candidate vaccine yavo inomasira vanhu zvakanyanya chaizvo zvinoda kuenderana neatakaona svondopfuura yeModerna nePfizer neBiontech.
Mushonga mutsva uyu wakasiyana papi neimwe yataa kuziva?
Zvakatisiyanei pakuti Oxford neAstraZeneca haishandisi RNA zvatakambotaura svondopfuura iya. Iyi inonzi viral vector kana kuti genetically modified. Iyi virus yatingati yakachecheuzwa kuti isanyanya kukuvadza vanhu kana ikapinda munhu ndo magadziro avakaita nhomba yavo. Uye iri kuratidza kuti inoshanda zvakaderera kusvika pa 62% uye zvakanaka kusvika up to 90%. Zvinoratidza kuti very effective iri musame range ne Moderna pamwe chete ne Pfizer BioNTech ne Sputnik yekuRussia yakazwa neGamaleya. Ndikadawo zvakare kuti vateereri vazive kuti yeGamaleya yeSputnik yekuRussia is also a viral vector, which means it's a modified virus, virus with a vaccine. Mukaona yekuRussia inosvika 92%, yeOxford AstraZeneca inosvika 90%. Ndikada kuti vanhu vazive kuti pari zvinoumbowo hwatati hwaona vanhu vazhinji vakaongororwa ava. Vanhu vakaongororwa kunyika dzakasiyana-siyana kunze kweAmerica. Saka marizauti ekuno kuAmerica asati aona paAstraZeneca neOxford University varoveta candidate vaccine yavo. But nonetheless, it's still very promising.
Unogona kuchengetwa zviri nyore here tichienzanisa nemwe mishonga yakabudiswa izvi?
Zvakanakira ndezvekuti yakafanana neGamaleya yeSputnik yekuRussia, pane kuti inogona kuchengetwa mumafiriji yedu yemudzimba yatinongogara nawo. Zvinoreva kuti kuitakura kubva panzvimbo imwe chete kana kubva kune imwe nyika ichienda kune imwe nyika zviri nyore, nokuti haiyani kuda maspecialized refrigeration sezvakaita yenhengi yePfizer neModerna. Saka ine tarisiro yakanaka chaizvo inoenderana pamwe chete neyekuRussia.
Mishonga iyi chii chiri kunonosa kuti ichitanga kushandiswa pavanhu?
Zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndeyekuti hatiri kuona results yakadongo hwatiri kuonawo. Inozi early data kureva kuti huno hwatungamira, asi basa rokuongorora risati rapera ndochekutanga. Tisiri kuongorora taakusvika kwamvura yacheka makumbo kwekuongorora mavhaksini iwayo kuti anoshanda zvakanaka here. Saka chekutanga ndechekuti asati apedza kuongororwa, uumbowo hwatiri kuona hunotiratidza kuti kwataakuenda uko nzira yari patafamba kusvika pari zvino pari kutiratidza kuti zvinofamba zvakanaka, asi hasati tasvika kwekupedzisira. Ndochekutanga zvandataura kuti yeAstraZeneca iyi marizauti hatiri kuona marizauti yevanhu vakatestwa kunana Africa uko and some parts of Europe, some parts of Asia, some parts of South America, but hanezi kune dzimwe nzvimbo dzavasina kuongorora mhando iyoyi yenhomba iyi. Ndochekutanga chechipiri ndechekuti hasati aitwa inonzi peer review, zvoreva kuti vanafaro vangu vana mazvikokota vanoongororawo kugadzirwa kwemavhaksini kwenhomba idzi havasati vagara pasi vachinyatsokuongorora data iyi kana kuti umbowo pari zvino huchiri kubuda kuna ivo vanogadzira nevanhu vava vari mukati, hausati waongororwa nevangu vana mazvikokota vari kudze kuti vaonewo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare kuWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7, ini ndiri Maigove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa ichi tiri kuendera mberi tichidzeya nyaya yekuparira kwechirwere cheCovid-19 munyika. Tichange zvitarisa zvekare zviri kuitika muzvikoro. Panguva iyo vadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo dzavo, vamwe varayiridzi vachiri kuratidzira mihoro yavari kutambira, uyezve chirwere cheCovid-19 chochekesa muzvikoro. Muri Zimbabwe mvakangano kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Rising Power nekambo kavo Furuwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevatatu 273. Meya veguta reHarare vanokurudzira Postal and Telecommunications Regulatory Authority kuti ibatsire mukuumba namba dziri nyore kushandisa kudedza motikari dzokudzima moto nemaambulensi. Va Donald Trump vaudza vavanoshanda navo kuti vabatsire va Joe Biden mukugadzirira kugashidzana kweutongi. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini njini tanonoka.